zvakanaka emaita henyu. Irini semumiriri wemadzimai kuno kupinga. Handioni pane mutsauko wakati oh. Kuenda vanoenda zvavo sevanhu vakamirira vanhu vakawanda muZimbabwe. Saka misangano yavo kubva pavakasaina CEDAW kuma1992-93 CEDAW kuningiriki kuBeijing hapana chakanyanya kuchinja kunoku kupinga. Even kana tichitarisa leadership yese mastructures hurumende hapana madzimai. Tigozoti economically hapana chiri kuuya kumadzimai. Even ma human rights ari kutaurwa kuno kupinga. Zvandiri kutaura izvozvi ndiri kusiya bhuwa kunova ndiko kwakatemwa nedemo nomunhurume. Of course akasungwa but dzidzo dzinobva kuhurumende dzinouya kana kune mamwe mapoka ekudzidzisa madzimai kana kuti vanhuwo zvavo community at large kuti vazive nezvekodzero dzevanhu kuno kubvinga tichiri shure.
Iye mudzimai wanhasi anonzwisisa here kodzero dzake mubasa nemukugarisana nemukurarama nevanhu mukati menyika?
Madzimai vanonzwisisa varipo vakati o munomubvinga vakatova empowered but problem iri kunyanya kuvawo ndeyekuti kubva kumadzishe edu kuleadership position hapana kana munhukadzi akaita mutungamiri wemudzimai ari chief. Kana makansela tinongova ne one councillor from 1980. Saka izvozvo zvinodzosera madzimai shure. Izvozvo takatarisana nemaelections ari kuuya. Tichaona kuti madzimai tiri kungoimba nekungotsigira vanhurume. Ukangoti usimuke vanokuita sei? Vanokudzikisira pasi vachitaura zvakawanda wanda.
Amai Byanyima vekuOxfam International kumusangano waNezuro vakataura zvakanyanya kuti zveupfumi nezvemari nebudiriro dzemunyika dzekuAfrika zvinobata zvakanyanya madzimai anhasi.
Zvingaitira ndezvekuti dai hurumende yaita mari inopiwa madzimai. Saka iye zvino dambudziko riripo even hurumende ikaita mari iyoyo haisviki kumukadzi ari kuground chaiyo. Zvinobatwa nevamwe kwozopindawo zvemapolitics kobatana nevanhu vari kumapato aya bato riri kutonga infact ndo vanozobhenefita madzimai acho. Kuzoti madzimaiwo vasiri kupato irori riri kutonga havawani.